Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina ndira 10/28/19 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kunosvika kumagumo, zvichitevera kuwirirana kwavanoti vaita nehurumende. Zvinhu zvinoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende, zvisinei kuti vana chiremba vamisa kuramwa mabasa kwavanga vachiita. Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo panhaurirano dzaitwa nhasi muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revana chiremba rezvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende yavambisa kugadzirisa zvichemo zvenengo dzaro, nokudaro vana chiremba vava kudzokera kumabasa avo mushure mokuramwa mabasa kwemazuva makumi mana. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mtavisi Bebe, waudza Studio 7 kuti sangano ravo ramisa kuramwa kwaro mabasa uye nhengo dzaro dzave kudzokera kubasa, vachiti izvo zvinotevera kuvimbisa kwehurumende kugadzirisa zvichemo zvavo. Asi vati vari kushushikana nenyaya yekuti nyaya yemari yemuhoro haisati yagadziriswa, vachitiwo kubatirwa mari dzemihoro kwakaitwa vana chiremba pavange vachiramwa basa kunogona kuvakanganisa kudzokera kumabasa.
Izi zvaitira kushure tatenderana neMinister of Health kuti ichagara ichitenga mishonga yakakwana kuzvipatara nguva nenguva, kuti tisashaye mishonga kuzvipatara nezvinhu zvokufeka kuti tibetsere varwere. Zvimwe zvisati zvatarisa asi inyaya yemasalaries edu, masalaries edu asati achinjwa ende vana chiremba vakawanda havana kuwana salari yavo yaDisemba, saka vachiri netambudziko rokuenda kubasa nguva nenguva. Asi tiri kunamatira kuti government ichatarisa nyaya izvozvo nekukasika kuti vavetsere madoctors kuti vaende kubasa nenguva yakakwana ende vatenge fuel kuzvipatara kuti vana chiremba vagone kuwanawo fuel kuti vauye kubasa nguva yakafanira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, uye kuti hurongwa hwayange yatanga hwekutsvaga vachiri kudzidza kwevana chiremba kuti vashande sana chiremba hwave kuzodii. Ongororo yaitwa neStudio 7 muzvipatara zvikuru zviri muBulawayo yaratidza kuti varwere vakawanda vange vachitadza kuonekwa nana chiremba. Tatadza kutaura nemukuru weUnited Bulawayo Hospitals, Dr. Narcissus Dzvanga, sezvo vanzi vange vasisiri pabasa. Mumwe wevateedzeri vavo avo vangozvidoma nezita rekuti Dr. Dube vange vambobvuma kutaura nesu pamusoro pemamiriro ezvinhu pachipatara ichi, asi vazoramba kuita izvi vachiti vange vakamirira kupiwa mvumo nevakuru vavo. Mumwe murwere uyo angozvidoma nezita rekuti Trust ati asvika pachipatara ichi nguva dzekuma 7 mangwanani kuti azobviswa simbi mumaoko ake akakuvara mutsaona yemumugodhi, asi kusvika nguva dzemasikati anga asati aonekwa.
Ndakakuvara mai ndikaoparetiwa ndikaiswa simbi yemastichi kuno awa masikati asandatendewa nadoktor dana ndakamirira ndamufunira na 6 akavena 10 avena 10 asana kutaura nini akangobuda asati adzoka nanhasi, saka ndangomirira kuti ndigovatendewa nadoktor svika nauyi. Ndakandika kuna kuatendewa nende kudzokera kuwandabvayoko kudzoka nenjo kudzoka kuti mari dzacho manje ndzokuna kuti ndinetsa, asi shungu dzekudzoka dzedziripo.
Pampilo Hospital, mukuru wechipatara, Valenad Mabande, vanza vasipa basa kusvika svondo rinouya, uye mukuru ana chiremba, Dr. Solo Ayongwenya, vanzi vange vapedza basa. Asi vamwe vanoziva zviri kuitika pachipatara ichi, vati vamwe vana chiremba, vange vachigadzirisa magwaro ekuti vakwanise kudzokera pabasa. Mumwe mugari, amai Grace Vanda, vati vane hama yavo iri kuzvimba dumbu, yange yave nemavhiki maviri ichitadza kuona vana chiremba, vakati, vave nechivimbo chekuti kudzoka kwana chiremba uku, kuchaita kuti hama yavo iongororwe. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa pakutanga kwemwedzi wazvita vachitsutsumwa pamusoro pezvinhu zvakawanda kusanganisira kushaikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Apo kudzokera kubasa kwavana chiremba kwange kusati kwaziviswa kune veruzhinji, vamwe varwere vange vachiburitswa nehama dzavo muzvipatara pachinoi vachinorapirwa kumba sezvo muchipatara ichi manga musina vana chiremba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu zvanga zvasvika pakaoma pachipatara ichi, izvo zvange zvava kumanikidza vamwe vanhu kuti vatore hama dzavo vachinodzirapisa kunana chiremba vakazvimiririra. Muzvaritariro Chinogwenya, ava vanogara naamai vavo mumusha unogara veruzhinji wechikono hono, vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti amai vavo vakadimurwa gumbo neziro nachiremba wavakatora kubva kuHarare, uyo vakabhadhara madhora ekuAmerica mazana mana. Muzvari Chinogwenya vati amai vavo vakanonokerwa kurapwa sezvo vari murwere weshuga, izvo zvakazokonzera kuti vadimurwe gumbo.
Munzwa wakabaya, but his diabetes saka rakatanga kugurowa, rakatanga kugurowa manje richidaro zvira ndokuzovaunza vechipatara kuti vaudza atendwa from date 2 mufwa 2 havana vatendwa, mufwa 3 havana vatendwa, kusvika tatozoenda kwaspecialist nekubhadhara specialist $400 kuti akwanise kubva kuHarare auyeuza atenda, and is from Harare.
Muzvari Chinogwenya vati vakaisa amai vavo muwadzi yakatsaurwa iyo vachinodhura sezvo vari kubhadhara madhora $30 ekuAmerica pazuva.
Kungodhura, but with the love we have for my mother ndo zvakaita kuti tidaro. Now we are paying $30 a day. $30 it could go for a week.
Mumwe mugari, amai Cleopatra Tsomondo, vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti vakaburitsa murume wavo muchipatara chemuchinoi nekuti ainge asingarapwe zvakakwana.
$30 takaenda kutaun nokuti vakatanga vanyorwa kunzi ngavainonotora excellent suru munhu mukati, akati munhu tsvaga transport yenyu kana maredi meta sei notiudza kuti taredi tokupasai murwere mabuda naye munotora ese yemunomwe yakafa kuti atsvaga transport. Ndinoda kuzareda kuvhata murwere wedu kubuda naye panze ndikatenda naye kutaura.
Amai Somondo vati mari yavari kubhadhara chiremba akazvimirira nemishonga yakawanda zvikuru.
Vakanzi anofanira kutorwa ekiseri yemusana nekuenda kumaekisaizi, vakasiya vabhadhara mano $130 wekuti azowanikwa futi nadokta kuti musoro wacho chikonzesa chivi here manje zvasara mumiri.
Mumwe murwere adzoserwa kumba nhasi vaEric Madzimbamuto vati vadzoserwa kumba vachinzi pachipatara hapana vana chiremba.
Hakuna chiremba hapana, savananganzwa kunanga yazokutirawo mishonga yavo yavagara vayachitora pamwedzi pamwedzi, ndivari kukwanisa kutorwa temperature nekutorwa BP chete.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Wenceslas Nyamayaro, vati chipatara chemuchinhoi chakaremerwa zvakanyanya sezvo varwere vematunhu madiki vachiendeswa pachipatara ichi. Mukuru wechipatara chemuchinhoi, Dr. Colette Mawire, vatiwo madhokotera anga asati ave pabasa panguva yashanyirwa chipatara ichi neStudio 7. Vanhu vakawanda vari kutarisira kuti vanachiremba vachadzokera pamabasa avo nechimbi-chimbi zvichitevera kumiswa kwaitwa kuramwa mabasa uku nesangano ravo reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mubati wehomwe muZimbabwe Hospitals Doctors Association, Dr. Prince Butau, vaudza Studio 7 kuti pachine zvinhu zvakawanda zvichiri kutauriranwa nehurumende sezvo zvichemo zvavo zvizhinji zvisati zvagadziriswa. Tabata Dr. Butau kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Panyari zvino vana chiremba vativa kuenda kubasa ndo zvataurwa nevana chiremba kufishini kuti tatika kuna kumasa. Asi kutika kuna kumasa. Andi kuti tangata tutabumira na urumende. Asi kuti tine shotaona shota consider u state in association. Mamimba sinivano. Shaita kuti titi kwa jinota kujukira kumasa. Ezi ya wele kuti vana chiremba. Vanga wani mwezi mbiri. Masina kumbwana. Chekujga. Yadimuti mari. Moro. Esanari. And also we considering it pane upenyu the life ivarwere the caring kuti vanachiramba vanga kuti yesh vakomana tichongosiya here hama dzedu dzichitambura of course we thought kuti rumene change tite mzvisa but we never realized kuti hapana kana chida tinge chigadzira ndozvanyanya kuita kuti vanachiramba vatita kudzokera kubasa kuti titi tanzvisana nehurumende handingati tingati tanzvisana nehurumende.
Saka vana chiremba vesangano renyu vese vabvumirana nazvo.
Okay, vabvumirana nazvo.
Munoenda rini kumabasa nokuti tinoona sekuti mune zvimwe zvipatara vana chiremba havasati vasvika.
Vana chiremba vakatotanga, I think vakatotanga kuti nezuro. The unfortunate part is because nekuti takapiwa labor ruling which was harsh and which was against us. Pavakati strike yedu iri unlawful. Vana chiremba vanga vanzwa iko here vese. So to yesterday, I think it's parring atwa about 20 doctors vakaenda ku here vachinomisa pamberi pedare vachinonzi vakaparticipate mu unlawful industrial action.
Muno vimba kuti hurumende ichaita izvozvo zvishoma zvamatenderana here?
Ipapo handizivi zvangu. Chishuwo changu chekuti hurumende inge ichizvita. Sekuzwa kwedu kuti hurumende sometimes inomboitawo backtracking pane zvainenge yapromisawo. But we hope kuti chishuvo chekuti hurumende dai yazvita.
Avo vanga vari mubati wehomwe wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vari parunare muHarare. Hurumende nasi yatadza kuwirirana nevashandi vayo panyaya yemari dzemuhoro zvichitevera musangano waitwa nasi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Musangano waitwa nhasi hauna chawabuda nacho sezvo vashandi varamba kutambira zvikamu 10 kubva muzana zvavanga vapiwa nehurumende vachiti zvikamu izvi idonwe mugungwa. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti paita gakava rakakomba pakati pavo nehurumende mumusangano uyu.
Zvichiteira musangano watakaita nemakurukota ehurumende musi wa 7 mushure mekunge vavimbisa kuti vachagadzirisa nhunha dzevashandi, tanga tichitarisira kuti kuwana kune zvinhu zvose zvakagadzikwa patafura izvo tichangosvika tichiragazara nemufaro, asi tasvika tikarohwa neana nokupera simba apo hurumende yanga yakubudisa nhava isina kana nechunhu. Tatira kunge takupiwa isusu zvikamu 10 kubva muzana, zvichinzi izvo takuwedzera mararamiro enyu tavandudza nezvikamu 10 kubva muzana. Totarisa kuti zvikamu 10 kubva muzana zvechii taona pasina chatanga tagara tinacho, saka zvakafanira kungoti hapana chatapiwa.
Vamushangu vati hurumende yanga yavapawo mari inoita mamiriyoni zana nemakumi matanhatu emadhora ekuti vagovanese vashandi kubva muna kurume kusvika muna zvita wegore rino.
Uye chazonyanya kutirwadza ndechekuti zvikamu 10 kubva muzana izvi hazvisi zviri kutanga pazuva ranhasi. Vari kuzotarisira kuzotipa mumwedzi waApril, kutanga kwa 1 April, kureva kuti havasi kumbotarisa kutenga tararama sei kubva panguva yanhasi kusvika muna April. Yazotipawo futi mumwe mukana wokuti kana mati mimi zvikamu 10 kubva muzana mudi kuzvitambira, tachikupa iriro zana nemakumi matanhatu emamiriyoni emadhora emunomu omugovana vashandi vose vehurumende. Tikati nhaye mitimbori vashandi vanganiko, togovana sei? Isu harisi basa redu rokuweka metsi idzi, zvemasvomo vamwe naumwe pabasa ravo. Isu tinodzidzisa tichidzidzisa vanopa mapasipoti achipa mapasipoti, vanoita mabasa akasiyana ehurumende vachiita izvi zvokuweka mari nekugovera mari. Imi mirangarirai zvatataura chete, motipa mari yedu yakakwana, hatirisi basa redu rokuweka iroro.
Vamushangu vati vachagara pasi mangwana semasangano ese anomirira vashandi vehurumende voona kuti votora gwara ripi, vachiti vacharamwa mabasa kana mazuva akatarwa pamutemo kuti vazivise mushandirwi nezvekuda kuramwa mabasa akwana.
Isu takagara tanyorera hurumende taipa ziviso yedi yekuti mumazuva gumine mana achatevera kana nhunha dziri dzisina kunge dzakadziriswa sekutarisira kwatiri kuita tichange takumboramwa mabasa saka zvino isu tiri kungorarama tichitiverenga mazuva edu kutapudza iko zvino atova mazuva matatu kubva mugumine mana saka hatisi kumanyisa edu hurumende kuti gadzirai nhunha dziri nokukurumidza asi isu tiri kungotarisa chiringazuva chedu chemazuva kuti gumine mana mwe akangokwana mazuva taakukundikana zvachose taakuchiramwa mabasa zvino kuti vaone kuti hatisi kudzokera kumashure
vanga vachitungamira chikwata chehurumende vasimon masanga vaudza studio 7 kuti homwe yehurumende yakaboka zvokuti havakwanisi kubhadhara vashandi vehurumende nemadhora ekuamerica sezvavari kuda zvichakadai mutungamiri werimwe remasangano anomirira vadzidzisi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe atus vaobert masaraure vati hurumende iri kuita dambe nevashandi vayo zvichitevera zvaiswa patafura nehurumende
mangwana tatoti chizita redu remangwana taakuti yaakunzi Black Friday mangwana kuchema kuparara kwekuchiremerera chemushandi wehurumende kuchema kuparara kwesalari yemushandi wehurumende tinokurudzira vashandi vose vauye tibatane mangwana pamahofisi avamutuli muwano yavakapfeka zvitema tiradza kunyunyunira kwedu hakuna kumabasa kuchazoendwa zvakare kusvikira hurumende yarerutsa mwoyo wayo yakwanisa kunzwisisa kuti mushandi anoda kudyawo
vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvevashandi vajulai moyo pamwe negurukota rezvemari vamutuli ncuve vanga vasiko kumusangano wenjnc uyu uye nhare mbozha dzavo dzanga dzisingapindi pataenda pamhepo ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.
Tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kereke ye Catholic Church mu Democratic Republic of Congo inoti iri kupikisa zvakaburitswa musarudzo yemutungamiri wenyika ichiti uwandu hwevanhu vakavhota musarudzo iyi hausi kupindirana neuwandu huri mumamoko avo. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi rakati mutungamiriri webato rinopikisa vaFelix Tshisekedi ndivo vakakunda. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vari kuenda kumuganhu weAmerica neMexico kuti vanozvionera nemaziso avo uwandu hwevanhu vari kuda kupinda muAmerica zvisiri pamutemo uye kudzivirira kupinda kwevanhu ava muAmerica. Izvi zvinoitika zuva rimwe chete mushure mekunge vaTrump vazivisa kuti nhaurirano nebato reDemocratic Party panyaya yekuchengetedza kwemuganhu weAmerica neMexico kwaive kupedza nguva. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vasvitsa mazuva zana nemakumi matatu nemasere vari muhofisi nhasi kubva zvavatora mhiko gore rapera vari kuvimbisa kuti gore ra2019 zvinhu zvichatanga kusanduka munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vari kushanyira kunyika shanu dzekumabvazuva kweEurope vachiedza kutanga urongwa hwekuvandudza upfumi. Asi vamwe munyika vanoti vamutungamiriri wenyika akundikana zvachose kuvandudza upfumi kana zvematongero enyika. Vanoti mitengo yezvinhu iri kuwedzerwa chero nguva zvimwe zvinhu zvichishayikwa zvakaita semafuta ekufambisa dzimotikari. Mari dzemihoro dzevashandu dziri kushaya simba zvapa kuti vashandi vehurumende varamwe mabasa. Vakuru vemasangano emabhizinisi akaita seCZI vari kuyambira kuti hurumende ikaramba ichiti dhora rekuAmerica rakaenzana neRTGS kana nemabond notes makambani akawanda achavhara. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvina bhizinisi vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda uye mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume. Totanga kunzwa kubva kuna vaMafume.
Varume ava vari kutonga zvekuti chero nhunzi hadzizi kufara. Makuzi areba, mari mumabhenga hamuna. Ivo vakangoti mwii, maticha ari kusitiraika, madhokuta ari kusitiraika. Nyika yose yamira hoo kumatawni kumaruzevha. Vamutuli wavakatora vari kugara mumikiri, vari kungotenderera nenyika vachikota vana pecha, hatisi kutomboziva kuti vari kuenda kupi, vari kuda kudzoka kupi, zvavari kuda kuita ndezvipi nenyika. Vanhu vakapana nemwana anochemera remote yeTV, vamupa remote yeTV hachaoni TV, akuitsenga tenga remote ya. Ndo kutonga kuri kuita varume ava, hatisi kuona kuti vari kuindepi. Ndo zvinongonetsawo chinhu chekuba, ukaba chinhu unotadza kuchishandisa, yoita sengozi, izvo kusaziva chavaibira.
Vamuponda munotiwo kudini mashoko avamafumai nemamiriro akaita zvino?
Nyika yakaomerwa nekuda kweMDC nestrategy yavo yanoti kudira jecha. Kudira jecha kunobuda pakuti iwe waita election wakundwa, woramba wachisumudza mhepo kuti aiwa ndabirirwa ndabirirwa, zvokuti vanhu havazo focus on zvaizviri kuitika. Unonga kuti abirirwa sei abirirwa sei, ndo zvakaitika kuti vanhu veMDC pakati kweelection yavakakurirwa zvakanaka, vakatanga kuita ruzha 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 nokukonzerera mhirizhonga munyika kuti pasave nekufamba kwenyika zvakanaka. Zvisinei, asi nyika isu tikutarisira kuti zvinhu zvinonaka, nekuti pane plan yemedium term plan, which is a 2.5 years plan, and so far it's about 4 months after elections. Saka we believe kuti plani iripo iyoyo ichashanda. Panoda kuti patiko macurrent reforms, which Minister of Finance vamutuli vakataura kuti pachaitwa mareforms ecurrent, kuti tichanyatsoona kuti mari yoshanda munyika ndeipi, inoshandiwa sei, mari dzekunze dzichashandiswa sei. Izvozvo ndizvo zvimwe zviri kugadziriswa kuti nyika imire pakanaka. MaQFO hongu arimo, asi fuel inoita chiwandika apo nepapo nekuti mutengo wacho wakatibirire. And makazwa Minister of Energy vachitaura kuti tichaona kuti tozvigadzirisa sei. Imwe fuel pamwe chanzi itengeswe nangu maus dollars imwe nemari yemuno, kuti vanenge vasingakwanisi kuona vekunze vanobhadhara nemari yemuno, vanokwanisa vekunze vobhadhara. Ndo zviri kutoitika izvozvi. Kune kuwane mari dzekunze fuel iri kuwanika, kune vasina yemabhondi ndo iri kuti netsei. Saka zvezvimwe zvemareforms ari kuitika ndo zvaande. Mareforms haaitike one term, haaitike one day, it's not an event, it's a long process. Inotirwadzei sekutaura kwakazvakaita, saka zvichatirwadzei asi zvichanaka. Ndosaka tichitaura kuti vanhu ngavashande pamwe chete. Tichidaro president vatotaura kuti his arms are stretched out kuti vashande navachamisa weMDC, asi Chamisa ari kuramba achiramba kuti handigari pasina president.
Vamafumi
vamuponda vanohumana, handizivi kuti vanga kwavakanga vachigara kudyei kunze kwenyika vachizharifa kunenge kwaenda musoro mavo. MaZimbabweans anoziva kuti nyika inoi yanga iri kutongwa neZANU-PF, ivo vana Munangagwa vana vachiwenga vari makurukota amugabe. Zvino vari kutotadza kukundwa neharawa ine 93 years yaigara ichikwanisa kupa vanhu fuel dhora ra risingadonhi. Sezvizvi yaitoti kana zvinhu zvashata yaipindura, kana zvinhu zvaoma yaiti huya tsvangirai tiite hurumende yemubatanidzwa. Vaitori yakatongwara kudarika ava vechidiki vacho vatai tichifungira kuti kuda pane zvirimo musoro mavo. Iko zvino vamunangagwa vava kuda kutiza vachitenderera nyika 5. Makambonepi purezidendi anozvizita nyika 5 vasingadi kugara muno vachingobhururuka chete seshiri?
Zvinobatsira here vamuponda kuenda kunze uko zviri kutaurwa navamafume kuti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vaende kunyika dzavari kuenda?
Aiwa, ivavo vari kutoaskamafumanozvati zvinobatsira, nekuti zviri kuitika pavo tiri kuda kubreka masanctions. Nyika yedu yakasungiwa nemasanctions nemawestern countries.
Muzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda, manzwa zvekare kubva kumutauriri weMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anomirira vatapi venhau ashora mapurisa eZimbabwe Republic Police nokurova kwavakaita mutori wenhau we263 Chat Costa Nkomo neZuro apo aiita basa rake. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutori wenhau wekambani ye263 Chat Costa Nkomo anoti aitora mifananidzo yemapurisa achirwisana nevanotengesa mumigwagwa mukati meguta, apo mapurisa akamurova zvakaipisisa.
Akadzika mutruck uyu akangoti dedzera achimhanya achiuya achiti uyu ari kutora vhidhiyo, uyu ari kutora vhidhiyo, ari kutorerei vhidhiyo. Saka iye haana kumbosvika zvavo achitaura neni, akangosvika ndokutonga kutodini kutondirova. Handiti vaya vange vachindopa vakazoti aiwa usamurova mjournalist vachimukumbirira regero asi iye pachezvake hana kutombotaura nini.
Aka akasike kutanga mapurisa achiita izvi mukati memwedzi mitatu yapfuura. Pane vatapi venhau vakawanda vakarohwa kana kusungwa vachiita basa ravo vazhinji vavo muguta reHarare. Mukuru wesangano remedia Institute for Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuita kwakadai uko vanoti kwave kuenderera mberi. Vamoyo vashora kuita kwakadai vachiti vatapi venhau vese ava vari kushungurudzwa kana kusungwa vachiita basa ravo zviri pamutemo.
Kana vanhu vasina kugutsikana kana kuti vachinyunyuta nekutapwa kuriitwa nhau, ngavasatore mutemo kuisa maoko avo kana kuedza kurova kana kuvhiringa majournalists kuita basa ravo ravanopiwa nebumbiro remutemo. Pane musangano unonzi Voluntary Media Council unounza pamwe chete vanhu vane nhunha nekubatwa kunoitwa basa nevatapi venhau. Kana vakundikana vanoenda ikoko. Kana zvaramba panewo zvakare bazi rinonzi Zimbabwe Media Commission, nyangwe zvazvo tisingakurudzira vanhu kuti vaende ikoko kasi zvakare iCommission yeConstitution inobatikidza zvakare nhunha idzodzi.
Vati zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe ichengetedze vatapi venhau nekodzero dzavo.
Kusungunuka kumtapi wenhau kuita basa rake ibasa rehurumende yeZimbabwe rinoita zvidaro. Saka naizvozvo kana pachikoorwa kodzero nemutoo upi naupi hurumende yeZimbabwe ndiyo inenge ichiva ichibatwa kana kuti ichiitwa held accountable.
Munyori mukuru musangano reYoung Journalists Association vaFilimon Jambaya avo vakarohwawo nemapurisa muna zvita vashora kuita kwemapurisa vachiti mapurisa anofanira kuremekedza vatori venhau pabasa ravo.
Tarisa tikati mwedzi mitatu yapfuura taona kushungurudzwa kwemhando yepamusoro kwakasiyana-siyana kwatapi nhau. Tisatokurudzirawo boka reRepublic reZimbabwe Republic Police ringe ichiriremekedza kodzero dzekutapwa kwenhau uye nedzekufambiswa kwemashoko mukati menyika.
Mwedzi wapfuura mutongi wedare reHigh Court Justice Munyaradzo Munangati Manongwa vakapa mutongo wekuti mapurisa adzorere mishina yekutora mifananidzo yaainge atorera vatapi venhau Herbert Stolle naPanashe Mukuta apo vaiita basa ravo muHarare. Pamutongo wavo Justice Munangati Manongwa akati kuita kwemapurisa kwainge kusiri pamutemo. Mapurisa akatodzorera mishina iyi kuvatapi venhau. Misa Zimbabwe inoti gore rapfuura pane vatapi venhau makumi matatu nevana vakasungwa kana kurohwa vachiita basa ravo zviri pamutemo. Hatina kwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kuramwa basa kwavana chiremba kunosvika kumagumo zvichitevera kuwirirana kwavana kuti vaita nehurumende. Zvinhu zvinoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende zvisinei kuti vana chiremba vamisa kuramwa mabasa kwavanga vachiita. Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo panhaurirano dzaitwa nhasi muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.